Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, masangano aya anoti havasi kuzoramba wakapeta maoko nyika ichiparara. VaIvan Mawarire #ThisFlag vataura vakamirira masangano akasiyana-siyana aya. Vanoti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere zvisinei nemari dzemabhondi idzo dzainzi nehurumende dzichabatsira kugadzirisa dambudziko remari munyika. VaMawarire vanoti sevechidiki vanoona kuti mari yemabhondi tinotsi yawedzera matambudziko munyika uye haisi kuwanikwa.
Kuti achange achibatsira nyika hapana zvaari kuita. Tinoona kuti mabond notes haasi kuenderana nemaus dollars. Maus dollars ndo atakabhenga isusu. Nhasi topuwa chipepa chinonzi chibond note, hazvienderani. Bond note haritengi kunze kwenyika. Imo munomu rinotengeswa murodhu mubond note racho iroro. Saka hazvienderani semataurira avakaita. Tinoona zvakare kuti bond note iroro rakonzeresa kuti maus dollars acho ashaike. Haachatombowaniki munyika medu. Tinoona zvekare kuti mabond notes iwayo pachawo haatombowaniki. Iye zvino vanhu vanoswera vakarara mumaqu mukapinda muHarare, muGweru, mese mumaguta kunana Bulawayo, Masvingo, maguta nemabhengi. Mukasvikapo munosvikawana husiku hwega hwega vanhu vakarara kunze kwebhengi vakamirira kuti vadi vapuhwe mari dzavo. Hazvisirizvo zvatakawirirana patakaendesa mari dzedu kumabhengi.
Masangano evechidiki aya anotiwo anoda kuti mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vasiye basa sezvo vakavimbisa ruzhinji kuti mabond notes akatadza kupedza dambudziko remari munyika vanosiya basa. VaMawarire vatiwo sevechidiki vaona zvakakodzera kubatana nekuti ramangwana renyika riri mumaoko avo. VaMawarire vati vechidiki vari kuzorwisawo pfungwa iri kuiswa nehurumende yekutyishidzira ruzhinji kuti vanhu vasaishoropodza.
Saka bumbiro remutemo iri rinondipa kodzero kuti kana ndisingafari nezviri kuitwa nehurumende ndinobvumidzwa kuvashoropodza. Vanhu hatifaniri kunyeperwa kunzi kushoropodza hurumende chinhu chakaipa. Aiwa, kwete, tinobvumidzwa uyezve ndo kuvaka nyika ikoko. Saka izvozvo ndo zvinhu zvataungana nhasi kuti tizvirambe tichigamuchirawo kubatana kwedu sevanhu. Chatanga tichiita nhasi sevanhu vakatanga gore rakapera kusumuka tichitaura, tanga tichibatana, tanga tichidaidzana, tanga tichisheedzana kuti vedu we basa mubatanidzwa. Ngatichitaurai nenzwi rimwe chete, ngatichimirai panzvimbo imwe chete uyezve ngatichibatai basa rimwe chete.
Mosva yeMaureen Kademaunga vesangano #SheVotes2018 vatiwo kubatana kwemasangano avo kuchavabetsera apo pavachatanga zvirongwa zvavo zvekuratidzira. Mosva reKademaunga vatiwo vechidiki vanofanirwa kuratidza nyunyuto dzavo nguva dzose pane kumirira sarudzo.
Tiri kuona kuti tikabatana semapato akasiyana-siyana anoshanda nemacitizens ari kushanda nevanhu vari paground, tikabatana tinova nevoisi rakasimba tochitaurira hurumende yedu kuti aiwaka zvatiri kuita izvi ikodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo. Tinokwanisa kutanga maprotest sezvatakaronga, kupinda mumastreets, kutanga kushoropodza urongwa hurumende husiri kuunza pundutso kuvanhu. Ende zvazvikifanira kutikanganisa nekuti isusu zvatine tichiita zvinhu zviri mukati rebumbiro remutemo. Chataa kutaura isi ndizvo kuti aiwa patasvika hapasisiri pekutya. Ramangwana ratiri kusiyira vana vari kukura izvezvi, kunyange neranhasi redu isusu vanofanira kunge vari kumabasa ekuvaka nyika inoi rakanyanyisa haripo. Saka kana tikasataura nhasi tichimirira kuti tichazongotaura tamubaloti chete zvinokwanisa kutinetsa.
Kunyange hazvo hurumende ichiranga vazhinji vanoratidzira, Mozva reKademaunga vati sevechidiki vari kurwisa shanduko vazvipira kutungamirira ruzhinji kunyange hazvo zvine muripo wakaipa.
Titasa just muvanhu pache zvedu sevanhu changa chisipo ndechekuti tanga tisingasimuke nekubatirana pamwe chete kuti aiwa vanoenda kumberi. Saka isi tazvipira kuti frontline racho iroro riri kushaya anomira. Ndipo patichamira isusu tigoita varwehondo vamwe votevera kumashure. Ende tinozviziva kuti nekunetsa kuri kuita zvinhu nemaomero aita kana muchifamba mumakombi pese patiri kusvika tinonzwa kuti kutaura especially kwevechidiki ndekwekuti kana zvikawana anotanga kuti kune vamwe vakomana ngatite vane vasikana ngatitangei zvakare titaurire hurumende. I think pano raikidzika kuti panobuda something. I understand kuti vanhu vanotya and hurumende yedu inoramba ichirova vanhu nekushungurudza, ndo ndicho chega chavanokwanisa kuita. Havakwanisi kutipa mhinduro, havana mhinduro pamusoro pezviri kuitika izvi. Chavanokwanisa kuita ivo chete kutirova, but patasvika ike zvino ngavarove zvavo. Kana kuuraya ndoti tagara tiri kufa, tagara tiri kutambudzika, saka zvakasiyanei.
Masangano aya aita musangano wakafanana newavaita muHarare muguta reBulawayo. Mamwe masangano eshanduko aya avimbisa kuzoratidzira kuhurumende nenzira dzakasiyana siyana anosanganisira Bulawayo Youth Arise, hashtag this town, hashtag tajamuka sesijikile, hashtag Zimbabwe yadzoka maibuye Zimbabwe, hashtag leave no youth behind, hashtag occupy Africa Unit Square, Navuzi, Sweeper, Zinasu nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.